kwazwai. Muri eZimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi tiri kuendera mberi tichikurukura nyaya yechirongwa chehurumende yeAmerica, chirongwa cheMandela Washington Fellowship. Vhiki rapfuura tanga tina vasavelo nare. Nhasi tina vaPassmore Ndlovu, umwewo ari pachirongwa ichi. VaNdlovu, ndinomugamuchirai muchirongwa. Zviri kufamba here mukoma? Muri kuno kuAmerica, muri pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship, icho chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vanoita mabasa akasiyana-siyana. Ngatitangirei panyaya yebasa ramunoita. Tiudzeiwo zvizere.
Aiwa, ndinotenda mukoma Mike nekuva neni muchirongwa. Ini ndingati ndinoita nezvedigital storytelling tichishandisa mamobile devices. Saka ndinobika zvirongwa zveparedio, atingati mapodcasts. Nekubika zvekare madocumentaries, asi kuti tine maspecific communities andinoshanda nawo kuChiredzi. Takatarisa the Shangani people vari kuChiredzi. Inini semunhu akakurira kuChiredzi ndikadzidza ikoko, zvekare ndinonzwisisa upenyu hweikoko. By the way, I'm from the Shangani community, saka ndingati ndakakura ndisinganzwi rurimi rwechichangani ruchitaurwa paredio. Saka nekudaro ndikachini zvakandipa kuti ndifanira kuti ndiite basa kairi kuti tisimudzire Shangani communities vave nevoice. Saka tichitarisa mapodcast andinoita, ndine inonzi Swavutomi, chirongwa chakanangana nenyaya dzeShangani people. Ndo vatinenge tichipinza muchirongwa vachitaura zvakawanda zvavanosangana nazvo. Ndine inonzi The Update with Passmore, apo tinotarisa vechidiki tichenge tichipinza vechidiki vanga vadaiwa nematarenda nezvimwe zvakasiyana-siyana vachinge vachitaura nyaya dzakasiyana-siyana. Chinangwa chiri chekupa exposure kune vechidiki.
Nguva yenyu muri kuno kuAmerica, muri pasi pechirongwa ichi cheMandela Washington Fellowship, yave kusvika kumagumo. Pane zvamungati madzidza here zvingachinja maitiro amunoita basa renyu?
Ndingati ini ndakadzidza zvakawanda chose mukuburikidza nechirongwa chinoichi. Chandakanyanya kunzwisisa ndikati ileadership. Takatarisa kuti ndange ndichiita zveleadership in civic engagement, saka zvakandibatsira kuti ndinovimba kuti ndichidzokera kumusha kundorondera mberi nebasa randinoita, ndichange ndichikwanisa kushanda nevanhu vemunharaunda, ndichange ndichikwanisa kuremekedza vanhu vemunharaunda. Zvekare ndikati networking, kushandidzana nevamwe vangadai vachiita basa rakafana nerandinoita, ndo zvinhu zvakanaka chaizvo, nekuti unodzidza zvakawanda mukuburikidza nekubatana nevamwe vanokwanisa kunge vane ruzivo rwausina iwewe mubasa rumunge muchiita nezvo.
Pari zvino muri kuno kuAmerica kune magetsi, mukapinda muchipatara mushonga uripo, mari iri kubatika. Zvese zviri kushayikwa kumusha zviri kubatika kuno kuAmerica. Nemaondero enyu muchakwanisa here kuzonyatsoshanda pamuchadzokera kuZimbabwe?
Aiwa, zvakangoomawo. Ndokape kuti unenge une basa raunenge uchida kuita. Ndikati matargets, uchitanga project une matargets ako kuti nenguva yakati ndifanira kunge ndapedza basa rakati, asi kuti nesituation yacho iyi unenge usingazokwanisi kunge uchisvika patargeti yaunenge wakatarisana nayo. Saka zvinotiafekta pabasa ratinoita, tichingovimbawo kuti zvichange zvichigadzirisikawo kuti tinge tichiendera mberi nebasa ratinoita.
Aiwa, takunzwai zvakanaka vaNdlovu. Nguva ndiyo yadyana namupeta echirongwa muchikanda mazwi maviri matatu kune mhuri yeZimbabwe.
Ndinotenda nekuva neni muchirongwa mukoma Mike. Ndikati mashoko angu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe, vechidiki vese vakateerera, kana une project kana kuti basa rauda kutanga, zvakakosha tsvaka ruzivo pane vanokwanisa kukubatsira kuti uendere mberi nebasa rako. Ndatenda.
Mhuri yeZimbabwe, mabva kudzwa kuna vaPassmore Ndlovu, umwewo wevechidiki ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship chegore rino. Nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganai padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3. Ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapo pachirongwa chedu chevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare. BigMike3 paTwitter nepaInstagram. Muri yeZimbabwe, tosangana nemusechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove, muri yeZimbabwe. Bye-bye.